Vatungamiri vevechidiki mumapato aya vanoti sezvo vechidiki varivo vakawanda munyika, bato richanyoresa kuvhota vechidiki vakawanda ndiro richakunda musarudzo dza 2018. Nekuda kwaizvozvo, sachigaro vevechidiki muMDCT Youth Assembly Hepmo Chidziva anoti vakatotanga kukurudzira vechidiki kuti vatore zvitupa pamwe nekunyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Chidziva anoti vari kutora 2018 segore reshanduko uye vatove nezvirongwa zvichaita kuti vechidiki vanyorese kuvhota. Chidziva anoti chirongwa ichi chiri kuitwa munyika yese uye vane chinangwa chekunyoresa vechidiki miriyoni imwe chete, vachiti kana izvi zvikaitika bato ravo richakunda musarudzo.
Tirikutageta vechidiki 1 million. Munorizwa kuti mayouth anga ine percentage shoma shoma pa mavoters ro ediwaya, asi iye zvinoizvi tirikutarisira kuti tikaita 1 million voters vari mayouth, tistofanga tiri takawanda pakuvhota, nekuti life expectancy chai chaiyo yava pa 30 years, 35 years and below. Saka pana majority yavanhu vari munyika machi mayouth.
Aenderera mberi achiti vari kutangawo makirabhu ekudzidzisa vanhu pamusoro pemutemo wezvekuvhota munyika, uye vachange vachishandisa nzira dzechizvino zvino dzekufambisa mashoko dzakaita seWhatsApp, Facebook neTwitter mukuita izvi. Sachigaro weYouth Assembly muMDC inotungamirwa navaWelsh Mencube Gideon Mandaza anoti zvakakosha kuti vechidiki vavhote musarudzo nekuti ndivo vakawanda munyika. Anoti pari zvino vari kudzidzisa vechidiki zvakakoshera kuvhota nekusarudza vatungamiriri vavanoda. Mandaza anoti kana vechidiki vakasavhota vacharamba vachitambura nekushaya mabasa ane nhamo.
Nyaya yekusaparticipeta kwevechidiki yakutoafecta munhu wese, kana kuti yakutobatsirano mukati mebato reMDC. Saka mukatarisa munyaya yemaelectoral reforms iripo, tiri kupusha sebato. Chinangwa chiri chei? Chinangwa chiri chekuti dai tabuda neyandingati environment yekuti even vechidiki kana vakatarisa vanokwanisa kuona kuti zveshuwa kana ndikavhota ndinowanika zveshuwa zvandataura kana kuti zvandasarudza zvichichengetedzwa.
Chidziva naMandaza vanoti kunze kwekuvhota vechidiki vanodawo kuvhoterwa. Chidziva anoti vechidiki vakatoita chisungo chekuti pazvinzvimbo zvese zvichakwikwidzwa mumakanzuru neparamende, vechidiki vanofanira kuwana zvikamu 25 kubva muzana.
Isusu sevechidiki tiri kunge tichitarisirawo kuti tichange tichito take part in the governance of the nation mugore ratiri kunohwina ra 2018, nekuti separty tina takawirirana panyaya ye 25% pane malayers ese eleadership, ungava MP, ungava PR, ungava kumacouncillors. Tinge tichitarisira kuti at least 25% vanenge vari vechidiki, nekuti hatidi kuti nyika idzokerezve payanga iri pataa tichiona kuti muparliamendi zvinotonetsa kuti uzive kuti mune mudiki ari muimomo.
Mandaza anoti vechidiki mubato rake vakazvipirawo kutora zvigaro muparamende nemumakanzuru.
Tinofanira kunge tiripo panotongwa bacho kana kuti panotungamirirwa kwacho, whether mumaparliamendi, mumacouncils. Tiri kudawo vechidiki vanowanika vachimiririrawo. So tirikutokurudzira vechidiki kuti huyai titore zvinzvimbo izvi, nekuti handifungi kuti kune anozokwanisa kutaura kupfuura isisu vacho.
Imwe nhengo yezanu PF Youth League Tafadzwa Mugwadi audza Studio 7 kuti sarudzo dza 2018 dzakakosha kune vechidiki sezvo varivo vari kunyanya kutambura nenyaya yekushaya mabasa nenhamo. Mugwadi ati izvi ndizvo zvichaita kuti vechidiki vakawanda vade kupinda musarudzo vachivhota kana kuvhoterwa nechinangwa chekugadzirisa matambudziko avainawo.
Vasanga nematambudziko akati wandei akasiyana-siyana, nemazhinji iwayo akatarisana nevechidoko. Nokudaro vechidoko vangwanga vasiri mune zvematongerwo enyika vakuziva kukosha kwakaita kupinda mune zvematongerwo enyika. Saka tichange takatarira kuona kuwedzera kwenhamba kana kwouwandu hwevechidiki vachange vachipinda mune zvematongerwo enyika.
Ati zvinosuwisa kuti vechidiki vebato rake havasi kutsvaga rutsigiro kana kukurudzira vamwe vavo kunyoresa kuvhota sezvo vari mushishi rekurwisana kuri kuitika mubato iri. Mugwadi anoti nyaya yemakakatano ari mubato rake inogona kuvhiringidza ZANU PF musarudzo dza 2018. Vanhu vanodarika zvikamu 65 kubva muzana vari pasi pemakore 35 avo vanotorwa sevechidiki pasi pemutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Ivan Chifera.